Ndakafamba matunu akawanda Tichitsvaga rudo zvichindiramba Ndenge ndave pedyo nekuzviramo Wakauya ukadzika misahana Moro baby Unonzani Wakanyimwerera ndikabva ndatenda mwari Ndikaziva kuti wakabira zvechokwadi Chandaingoda kungokupa rudo rwechokwadi Fast forward wena zvino wakundiganzira Manyepo ese avataura wakukabira Ndaedza kutsanangura zvichabatsira Kutsanangura uchawisisa Ona chese chandareva wakuchipikisa Ndiana kukunyepera imbonditsipira Ndaedza kutsanangura zvichabatsira Kutsanangura uchawisisa Zvino ukandiramba ndosara ndichifunga iwe Dzigari dzike iwe Hazvina utano Hazvina utano Iwe ukandibuka ndosara ndichifunga iwe Misodzi pamatama iwe Hazvina utano Hazvina utano Dzaka uya katingotauri rana Rana Tiedze kumba ramangwana baby
Tanga kutamba nana mutsa Remember zvandaka kutsa Wakawanza mashamwari Uchandiramba Zvino wandipanduki